Ini ndini Marvelous Mtanganya huye ndikiti hei no misoro ye na udzeduza nasi chitatu gumi guru 16/2019. Mutungamiri we MDC Eva Nelson Chamisa vano vanduza mashandiro evatevedzeri vavo vatatu vanoti vaWatchman Ncube avo vachange vachiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Amai Linet Karenyi Kore avo vachange vachiona nezvemabasa eparamende nemuzinda webasa. Uye vatenda ibiti avo vachange vachiona nezvinomirirwa nebato pamwe nekutongwa kwematunhu nemaguta. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinosvitsa magwaro aro kuHealth Services Board richikurudzira kuti paumbwe Medical Council Apex iyo ichange ichibata nyaya dzemadhokotera chete. Vanoita zvekutora nawo vanokurudzira kuti bhiri remutemo weZimbabwe Media Council ringe richiteedza kodzero dzemutori wenhau semushandi uye kuti paumbwe homwe ichabatsira masangano enhau anenge achitatarika. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwanira vanhu chikafu chakakwana panguva iyo veruzhinji munyika vakatarisana nenzara inotyisa munyika. Sangano reZimbabwe Diaspora Foundation rinoparura urongwa hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichinge zvichida rubatsiro. Chikwata cheZimbabwe Netball chonanga kuSouth Africa kumakwikwi e-2019 Africa Netball Championships. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM paDiaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai amanesha Mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.